manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemari kubva kuhurumende inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo inenge yopatsanura vawashman Ncube navasengezo Shabangu vechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change. Dare Rameja Street ropa mukano wekubvisa mari yechibatiso mumwe musikana akasungwa nevebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change musi wa 16 chikumi iro rinotungamirirwa nava Jameson Timba vari muusungwa. Hurumende inoti yatanga kuferefeta chakapa kuti chimwe chikopokopo chemutungamiri wenyika chidone kumasvingo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mune chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navawashman Ncube. Zvinonzi vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu vazivisa kuti vaNcube nevamwe vavo vari muutungamiri havasiri pazvigaro uye kwave kufanira kuitwa Congress. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechikwata chavaNcube vaWillas Madzimure avo vanoti vaShabangu havana masimba avari kuzvipa ngatinzwei vachitaura.
Parizvino isusu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa naTsavangu, asi chatinacho chatakaona pachiri vanoti opinioni yakapiwa vaTsavangu nevanoti vangange varivo maguta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzi wemusangano.
Saka mutsamba iri kunzi yakanyorwa nemagweta acho avaShabangu vari kupa zvikonzero zvei zvekuti vaNcube vasatungamiri.
Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu executive inotungamirwa navaNcube yakanga ichitungamirwa navaShamisa yakaigadzwa muna Mei 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vaShabangu vakaitwa Secretary General musi wa 21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTripleC takasangana musi wa 22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vaShabangu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri party yeleadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa 22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahunde vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita Secretary General pachiswa ST mune kuti vabviswa sei.
Asika ivo vari kuti vane rutsigiro vaShabangurwe dare reparamende nematare kuti ndiwo munyori mukuru kana kuti vakafanira kubata chigaro ichi kwete vahunde.
Paramende inoziva kuti mutungamiri weTripleC ndivaniye, iye hazvingagoni zvekuti ivo Secretary General ndivo unovedzera unonyora masekula yekuti takaenda kukongiri. Saka ivowo kana usina kutonyora uriwe ndiwo wakatokonewa basa, asi hatingatomboti vakakonewa basa nekuda kwokuti vahunde vachiripo ndivo Secretary General.
Ko tichitarisawo mari iri kubva kuhurumende iyi yakaiswa muhomwe mani zviri kufamba sei uye handizvo here zvingadai zviri kukonzerawo matambudziko amaa kusangana nawa?
Matambudziko aya inyaya yemarizo yekuti kana ukangowati ndiri ndoga saka mayongo yamuhomwe yakozve iwewe, asi inini vaziri mukati muzvitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano vose nezvatina zveiko zvino kuti tine maMPs nemakanzerani mari youya yoenda muhomwe nemunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe nemunhu, inofanirwa kuenda muhomwe yebato. Kana isingashandiswi nebato zvakuva kuti ndiyaita kuti mani lendari ndokunonzi kuba neanenge akupa mari anenge atoita nonzi mani lendari nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe.
VaWillas Madzimure ndiwo mutauriri wechikwata chebato reTCCC chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vari kutsigira danho ratorwa navachabangu vanozvitiwo ndivo sachigaro vebato iri kuMashonaland East vaFrancis Badzarigere.
So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasingazivo bumbiro remutemo weTCCC party. Leadership iripo yakanzi kuri kutorwa kubva Congress ya-2019 patakavhota kugwero. Takavhota musi wa-25 May huri husiku, marizati akaannounsa musi wa-26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa-26 May makuseni nemusi wa-2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo. Ndo zviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotungamirwa navanyuve. If you check kuti from 25 May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika, zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo Ncube, vari kuti ivo vachabangwa havana simba ravari kuzvipa here rekudaidzira Congress?
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshman it becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veTCCC, we don't follow individuals. Zvakaita kuti tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments abuzviita munhu wa professor ato diveta mu agenda ye party, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nepa munoziva kuti vachabangu senator honorable senator Chabangu ndivo pare zvino vari recognized ne all state institutions. Parliament ndiye signatory, VEC ndiye signatory, is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya affectwa nema changes aitika ati kunoti handizvo vanozvitaura kumedia nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupiwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi, nekudaro vachabangu vada kuita nhafu?
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iuye itori advantages dzichatirerutira kuita process yekuti tisvike pakuita Congress.
Avo vanga vari vaFrancis Badzarigere vanova sachigaro wechikwata cheTCCC chino tsigira va Sengezo Shabangu vanga vachitaura vari ku Marondera ku Mashonaland East kwavanoti ndivo sachigaro. Mumwe mwanasikana anga ari mujeri asi achida kunyora bvunzo dzake dzeO level, Nicole Chabata apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Nicole anzi abhadhare madhora makumi mashanu ekuamerica kana kuti $50. Akasungwa musi wa 16 chikumi nenhengo dzebato Residents Coalition for Change rechikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timba. Vatimba nevamwe vane chitsama vakasungwa nemapurisa musi uyu kuAvondale vachiri muusungwa. Kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, tabata rimwe gweta riri kuvamiririra vamarufu Mandevere.
Nhasi aenda kudare rimhosva, pane mwana wechikoro anga aripo Bhati Wadheo ari kunyora kufa angasunga pose Bhati Wadheo anko Tabata ndokubata kufona nyaya mangwana mutongi azipa mutongi wake panyaya yedheo. Pane hwani wanga akabviswa pane vamwe akakuvadzwa zvakanainza nemapurisa, saka ari kutongerwawo mune imwe koti. Saka koti yati muda kuti iite nyaya yacho yese pahwani abatanidza vamwe panyaya dzedheo. Saka vana muchuchisi vanga vasina kugadzirira kana kutsirawo nyaya yavo kudare yemusungwa hwani iyeyo. Saka ndozvatanzi zviri kuitwa mangwana ndokuzopiwa mutongo wedu wedhero.
Saka iye mwana wechikoro uyu sei anga agara muusungwa kwenguva yakareba zvakadai? Zvanga zvichifamba sei semaziro enyu?
Anga angonyimwa bheo pamwe chete nevamwe vese ndozvanga zviripo. Paangonyimwa vanhu vese bheo, iye anga akanyimawo bheo apa achifanira kunyora maexams gore rino. Anga angombunikidzwa nevamwe vese vamuchuchisi vazobva vabvuma kuti apiwe batiso nekuti abude andogadzirira kunyora mazano.
Saka izvi zvinotevera kuferefetwa kwakaitwa nemapurisa here? Nekuti tinenge tatambudzwa kuti vachuchisi ndivo zvavanga vati zvinoda kuti zviitwe kuti vaone kuti uyu mwana wechikoro zveshuwa here.
Zveshuwa. Vana muchuchisi vati mapurisa akandoongorora nekundobvunza nekuenda kuchikoro kwacho vakaziva kuti zveshuwa mwana wechikoro ari kutonyora bvunzo gore rino.
Saka pari zvino vanhu vasara mutirongo vangani?
Vanhu vaiva 77 kwabuda vanhu 18 pari zvino.
Muri kumbokwanisawo here kuvabvunza kuti vari kubatwa sei vari muusungwa?
Tinogara tichivabvunza posi pavanonge vachibatwa zvakaipa, tinogara tichitaurira dare nyaya dzayo dzekubatwa kwavanenge vachibatwa zvisina kumira zvakanaka.
Vachuchisi vachiri kuenderera mberi nekuramba kuti vaburitswe muusungwa vachipiwa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vachienderera mberi nekuramba kuti vasabuda. Tine umwe futi anonzi Ronald Odongwa anova mudzidzisi paZengeza, anodzidzisa zvemakombiyuta. Anoti vane vana vari kunyorawo mazama, vana ava vatotadzwa kuti vatwe zvakanaka. Zvakatirwa zvichibuda nhasi zvokuti ndiye chete mudzidzisi wemakombiyuta pachikoro ipapo. Mumwe wacho aivapo akashaya uyo Odongwa ari muusungwa. Saka vana ivavo vari panguva yakaoma izvozvo, muti vari kutonyora mazano.
Gweta vamarufu Mandevere vachitaura vari muHarare. Hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti chimwe chikopokopo chinombofamba nemutungamiri wenyika chidonhe nezuro kumasvingo uko vaita mhemberero dzebhavhude ravo. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana ndivo vakazivisa nezveongororo iyi. Asi vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kunyatsofara nemaburitsirwo ari kuitwa nyaya iyi uye kuti pane vakakuvara here muchiitiko ichi. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika zvinogona kuzokonzera kusagadzikana sezvo vanhu vanenge vongotaura zvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe divi ravo.
Maita enyu azvino pakaitika zvakaitika sezvakaita sezvakaitika nezuro zvekudonda kwechikopokopo. Chatinotarisira ndechekuti panofanira kuburitswa mashoko mamiriro enyaya yese kuti ndivana nani vakanga varimo uye pane vakakuvara here. Saka kungonyarara nyarara kuri kuitwa kunoita kuti vanhu varamba vachifungira vachigona kufungira zvirizvo kana zvisizvo.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu mubato iri, pane njodzi ipi chaizvo hurumende ikasanyatsobuda pachena?
Panoita kufungira kwekuti ndomunga pane kakurwisana rwisana pari kuitika pakati pevakuru varimo imo mukati mezanupf. Tinonzwa kumashure uko kuti kune vari kuti aiwa mukuru wenyika ngaavandudze bumbiro remutemo awedzere makore. Vamwe vanobva vatoita pane kamitauro kayaka kachitaurwawo pamberi pavamunangagwa pamihwe mihwe unochohwa chohwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinobva tafunga kuti pamwe panenge pane zvinenge zvichiitika. Tinoziva kuti kune rimwe divi riri kuti ayo vamunangagwa vakapedza makore avo two terms dzavo sezvinotaura bumbiro remutemo vachivenge vopindawo. Saka izvozvo zvinobva kunyarara kuri kuitwa kunobva kwaita kuti vanhu vafunge kuti pada ndidzo hondo dzemukati mezanupf zviri kuitika.
Ko, vamwe vanotika pada hurumende haisati yanyatsopedza kuferefeta nekudaro zvinotora nguva yakati rebei?
Aiwa, vanogona kubudisa anogona kunzi pachirungu mapreliminary statements avanobva vatikudza vanhu aiwa tiri kuita tsvakurudzo. Pari zvino hapana chinyatso chekuti munhu mwana wezimbabwe akabvunzwa angataura kuti zvinhu zvakamira apa kana zvakamira apa. Ndo zviri kunetsa nekuti apa pane nyaya ine chekuita nechifambiso chevatungamiri venyika. Saka vana vezimbabwe vane kodzero yekuziva. Saka kunyarara uku hayo handizvo zvinoitwa kana vanhu vachitungamirira veruzhinji.
Muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa, vanga vari parunare kuPretoria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeKenya vanoti vatanga kuongorora mweya uri kufemwa nevanhu muguturu renyika iyi neNairobi. Vanoongorora nezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanoti guta iri rine mweya wakasviba zvakanyanya zvichikonzerwa nenyaya yedzimotokari dzinoshandisa dhiziri nemamwe mafuta ekufambisa dzimotokari zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe madzimai ari kumaruwa anoti shoko rezvedenda regomarara rakasvika munzeve dzavo, asi dambudziko nderekuti kuzvipatara hakuna zvikwanisiro izvo zvinosiya upenyu hwavo huri munjodzi. Mutore edwe nau ropafadzo mapimidze akashanyira mumwe musha wekwa maenzo kubuyera South Manicaland ndokutipa nyaya inotevera pa nyaya yechirwere chegomarara.
Amai Stella Muchena vemumusha wekwa maenzo vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva madzimai anenge aine ruzivo rwekuti anofanira kunopota achitariswa denda iri, asi dambudziko nderekuti zvipatara zviri kure.
Tinonzi tariswai nguva ichiripo itooneka kuti tinayo, asi ndaudzwa hazvina zvazvinobetsera nekuti ndangoziva kurapwa hapana autongomire kuti rufu chiuye nekuti hakuna kwatinoona sadza jaira tina. Atine nyangwe kubhadhara school fees taakugogwesha kwakuzotanzirapwa atirapwi kumamirira kufa.
Vatiwo rimwe dambudziko nderekushomeka kwemishonga muzvipatara zvehurumende kune vanenge vabatwa nechirwere ichi.
Handirapo kutangira, saka zvanenda ndaone zvirwere zviri kenza neBP ekuti ndakutofa, saka kai musangotiribata muchione zvirwere musingatirapwa.
Amai Elvina Jazi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vanoti mai vavo nemurora wavo vakashaya nedenda iri.
Vanoongorora vari kuuya vachitiongorora vachibata zvirwere, atibata zvirwere dzimwe nambobva ataura kuti tengai mishonga yacho inoita kuti murapike chirwere chenyu chatakubatai, asi ini mari yacho ndine ndisina, saka ndinongotozosvika pakungoregera kana kuri kufa ndotofa. Inini mai vangu chava chava vakafa negomarara repazamu, muroro wangu akafa negomarara rechibereko, saka zvinhu zviri kutonetsa nenhayo kushayiwa mari.
Nyanzvi dzezveutano hwemagomarara Dr. Nomsa Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kubatwa uye kuuraya madzimai emuZimbabwe.
So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira, tisingatengi matakeaways zvakanyanya ari kuvhiringidza vanhu vakawanda. And also vakadzi vanga vari active, not just vakadzi, munhu wese basically kwanga kusina mota, saka munhu waifamba achienda kusime, just that exercise kumunda yakabereka mwana kumusana, that activity yaita kuti munhu asazoita obesity kana kufuta kuya kwendataura kuya, saka zvaibatsira vanhu vanga vari healthy kudhara tichikompea nemazuva ano kurarama kwatiri kuita.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira madzimai nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru uyo unocherechedzwa gomarara repazamu kana Breast Cancer Awareness Month kuti vaongororwe nekudzidziswa nezvegomarara iri. Michina iri muzvipatara zvehurumende zvakaita separenyato nempilo inogara yakafa zvinopa kuti vane mari vaende kunorapwa kuSouth Africa nekuIndia. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaSlayman Timios Kwidini vakaudza dare reparamende kuti vanenge vanyorerana chibvumirano nekambani yekuAmerica inonzi Varian Medical Systems kuti igadzire michina iyi. Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kubata veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai, kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru manomwe nemazana mashanu 7500 vanobatwa nemagomarara akasiyana-siyana munyika, uye vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 vanofa pagore muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kuBohera, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitiva eFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI anoti achiri kuferefeta nezvekuda kuurayiwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuFlorida nezuro. Aka ndekechipiri mumavhiki mapfumbamwe vanhu vachiedza kuuraya vaTrump. Kuda kuurayiwa kwavaTrump uku kwakashorwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vari kukwikwidzanawo navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Iyi inyaya inosirisa zvikuru nekuti America inova ndiyo nyika inotarisirwa kunge iri nyika iri pamusoro maererano nezvekutongwa kwejekerere. Taakuona kuti vanhu vakuda kushandisa violence kugadirisa nyaya dzematongerwo enyika sezvatinoziva ndeke chipiri vanhu vachinzi vari kuda kuedza kupfuura vaTrump zvinotaura kuti muno munyika yeAmerica zvematongerwo enyika zvaita kuti vanhu vapararane zvakanyanya muchirungu atingati ya political polarization zvaakuita kuti vamwe vafunge kuti tibvise munhu uyu kana kuti munhu uyu vatisingade abve pachigaro kana kuti asapinda pachigaro nzira yakanaka kumupfuudza kumuuraya asi zvinhu zvisingatarisirwe nokuti muamerica hazvisi zvinhu zvinowanzoitika izvozvo kuti vanhu vanorwisana kana kuurayana kana kupfuurana nenyaya dzematongerwo enyika.
Ko vamwe vanotiwo dambudziko rinogona kunge riri rekuti munhu anongokwanisa hake kutenga pfuti zviri nyore nyore.
Muno handione sekuti ndiro dambudziko nekuti vanhu vane pfuti vakawandisa muno muamerica chaizvo asi hatinzwe kuti vanofamba vachipfuura vanoita zvematongerwo enyika kuti mapoliticians. Iyi inyaya yokuti maRepublicans nemaDemocrats vasvika panyaya yekuva vana mukutaura yatambotaura yainonzi political polarization zvokuti kune vanhu vasingadi kutombonzwa nezvavaTrump kune maRepublicans vasingadi kutombonzwa nezvemaDemocrats saka zvasvika pakuti vamwe vanhu vanenge vaine pfungwa dzakasiyana nevamwe vanobva vafunga kuti awi munhu iyi mhandu ngaapondwe. Kune vanhu vakawanda vari kunyora vamwe vari kusungwa vasati vatomboita action yacho vanenge vachiti vaTrump ngavapfuudzwe nokuti zvavanotaura zvinoita kuti nyika yedu isagarisana zvakanaka vamwewo vachiti maDemocrats havasi vanhu vanoita zvinodiwa neAmerica nokuti vanoda kupinza vanhu vekunze izvozvo izvo ndo zvinoita kuti vanhu vaite ukasha. Handifunge kuti nyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawanda ichokwadi yehongu vanhu vane pfuti asi havafambi vachingopfuura mapolitician. Yes, once in a while tinonzwa kuti paitwa mass shooting but zvinenge dzitori nyaya dzimwe dzakasiyana dzematongerwo enyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo semaonero enyu?
Maonero edu zvinenge zvakakosha kuti vanotungamirira zvematongerwo enyika vaise runyararo munyika kana kuti vaite nyika kuti iite calm down. Zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemutevedzeri wavamai Kamala Harris dei zvaigona voita musangano navaTrump nevamwe vavo sevakuru pamwe chete nedare remuno reCongress vogara vakuru ivavogara pasi vachitaurira nyika yese kutoda runyararo hatisida kurwisana. Politics inyaya dzekurwisana mupfungwa kwete kurwisana physically. Pakashaya kudaro zvechokwadi tichanzwa kuti umwe anenge apfurwa zvechokwadi akazofa. Nekuti mazwi ari kubuda mukanwa mevakuru ava vari kuita zvematongerwo enyika ndo ari kuita kuti vanhu vape ukasha hwekuda kuti awi munhu haasi right saka imhandu ngaapfudzwe. Zvikuru zvakakosha ndezvekuti zvandataura kuti ivo vanotungamira zvematongerwo enyika iye vakwanisa kutaurira nyika kuti aiwa tinoda runyararo tinoda kuti vanhu vasaite zveumhondi zvokuda kupondana. Zvingabatsira zvikuru kwazvo kuti munyika muve nerunyararo tive nesarudzo yakachena tive nesarudzo isina kurwisana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vachitaura vari muno muWashington DC. Yave nguva yekuzvitaurira mega zvamunofunga vateereri.
Pastudio 7 makadi hamani shamwari kwese kumativi mana kwamuri ikoko. Tinokumbirawo vanhu vamwari vose vanhu vezimbabwe kuti ngatibatanei tikwanise kudzisa mudhara uyu akwanise kubva arege kubata vanhu kumeso asaramba achitiudza zvana 2030 2028 achinyebera vanhu apa achizva kuti muchingobva chetongovhota chete obva tozviita futi pakuti handiti obva azvigadzika pachigaro apa achizva kuti munhu anozviningirikina anozviverengera maresults ake kuti wahwina saka ivo vachiona kuti havadi kuningirikina havadi imwe opposition party ngavangoziva kuti ZANUPF yavo ndo inongotonga chete muzimbabwe tobva tabva pavari poroga kuitwa mavhoti.
Pastudio 7 maswera sei kuhama? Aiwa, nhasi handina zvakawanda, ini gokwe regokwe. Asi kungoti basa munobata zvinomwisa mvura. Aiwa munotida nokuti vanoti information is power. Vakomana tiri kukomboregwa ende tiri kuziva. Imbobataiwo vekueducation vativudzive kuti ko kwakazobudei ko tiwe zvoukununa. Pane zvakataugwa zvekuNJC NC ko.
Tinotenda kune vatumira mashoko. Aiwa, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutaura nezvezuva reutongo hwejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube, munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuMpandula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
By the operation of the law, or if you want, by the operation of the constitution of the party.
Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC uthi kaxotshanga umkhokheli waleli bandla umnumzana Waltman Ncube njengalokhu okubikwa ngabanye amaphephandaba.
Uhulumende lo wezanu PF siya bazi ukubana bayingozi okungalani, especially uma sokusiya kuma-issues okuthi ubani ozathatha over ama-issues e-succession.
Amapolisa labamele ibutho le-Air Force of Zimbabwe bathule zwi ngendizamtshina ewileyo izolo obekumele ithwale umongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane lokubandlululana ngemihlobo ukuze kwakhiwe ilizwe ngabantu benyandanye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC uthi kaxotshanga umkhokheli waleli bandla umnumzana Waltman Ncube njengalokho okubikwa ngezinye intatheli zindaba kodwa wathola isekelo esivela eseluleko esivela kumagqwetha esokuthi umsebenzi sokufanele uphele kubo bonke abangena kulandela umhlangano weCongress ka-2019 yaleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khalipan Phugeni.
Izikhundla zezikhezile abatshela manje ukuqhubeka beklema lezo zikhundla nalawo mahofisi abakuwo. So ngesilungu chaza ukuthi ama-positions abo aphelile by the operation of the law, or if you want, by the operation of the constitution of the party. I-legal opinion esuka kubameli bebandla. Abameli bebandla abayibo abasimeleyo kuma-cases a-over 60 wonke layo lokhu esiwawina njalo nje enkantolo. Abathe bona i-constitution yenu ithi lokhu nalokhu nalokhu. Aso mnumzana uChabangu interim ekusebenzileyo i-operation of the constitution. Ngingafunda msakazi ncabanga incwadi yabo ma uyikhangele kahle incwadi yabo wehle uyefika kulast paragraph. Inkinga ke le ngoba phela abatsho lokuthi basayitha ngaphi kwi-constitution likwathini kwathini. Kanti i-legal opinion ibuye isound ibikhotha ama-clauses ukuthi i-clause bani inje, i-clause bani inje.
Ngezinye indlela osokumelelwe kathethi kuyini ukuthi kwenziwe? Selibachasisele yini ukuthi hayi kufuneka nje ukuthi baye ku-Congress?
Engikwaziyo ukuthi ubaba uprofessor yebo uhlalile ama-meetings lo. Le baba uChabangu bayikhangela le-legal opinion. Sesisibone lese statement esiphumileyo. I-legal opinion usayicubungula ubaba uChabangu ukuthi abone ukuthi ithe ukuya phambili yini okumele kuyenzakale. Kungekudala nje usazobiza zonke intatheli athi ukukhuluma kulokho kuthiwa yi-press conference ukuthi going forward uzokwenza kanjani ephendula kuyo le-legal opinion ekuyileyo.
Kodwa umnumzana Ncube lo, umnumzana Chabangu bahlale ngemva kokubhalwa kwencwadi le?
I-legal opinion ibiye ngo-oda. Sebeke bahlala ngempela ama-meetings amaningi. Ifike mhlaka 12 August le legal opinion. Mangingaphazami ngolwesi hlanu bake baba be-meeting.
Abanye bengathi kungani kusenzakala kathesi? Kungabe kulombango yini wemali leyi e-Political Parties Finance Act ephiwa amabanga?
Hayi, lokho yinto ekuthiwa ngesilungu yi-leap of logic, because angazi ukuthi kungenelana njani. Angithi ngiyatsho ukuthi incwadi ifikile nge-12 of August. Yadiscuswa at length le ncwadi. Manje bengifisa mina o-SGTM ngisho lokho ukuthi befisa ukuthi laba abaphikisana ne-legal opinion le, sokuthi ngabe bayabuya nenyinye i-legal opinion, akusizi ukuthi ku-attack-we abameli abasenzele umthengi encomekayo kangaka. Manje namhlanje ukuthi sesikhuluma ngabo ngendlela embona incwadi leyani ikhuluma ngakhona ngayo, hhayi akulingama, akuhlangene nje nemali, angazi ukuthi ngena njani baphi imali.
Lo ngumnumzana Khalipan Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu esixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Willias Matsimure obona ukwethulwa kwembiko kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, yena othi ngempela bayazi ukuthi kufanele baye ku-Congress njalo balazo zonke ingatsha zebandla ezingaqhuba lomsebenzi. Uthi kodwa kudingeki ukuthi uChabangu kube nguye ophawula lokhu ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni ukuba aphathe isikhundla sikanobhala jikelele.
We responding to the fact that there is an assumption that the term of those who were elected in May 2019, that term has expired, and that the ex-president, you know, is the sole leader of the party. Responding to that, it's because it was in the standard newspaper. As a party, we are aware that we must go for a Congress. But meanwhile, you have got the president in place, you have the standing committee, national standing committee in place, you have got the national executive in place, you also have got the national council in place. And that leadership is firmly in control of the party.
Lo ngumnumzana Willias Matsimure obona ukwethula kwembiko kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Indizamchina yohlobo lwe-helicopter okubikwa bekumele ithwale umongameli Emmerson Mnangagwa esuka eMashingo esiya eHarare iwile esanda kusuka eMashingo izolo. Umnangagwa ubethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa edolobheni leli. Asizweni ngodaba lolunguntethela izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Amapolisa eZimbabwe uhulumende lebutho lemwenele Air Force of Zimbabwe abayiba abachallengisa mchina ezithwala inkokeli zikahulumende kuhlanganisela umnangagwa nomselo wakhe umnumzana Constantine Chiwenga bathole zwi ngengozi le. Ucommissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapolisa, uthe kumele intatha izindaba zikhulume ngodaba lolu nabakubutho lwe-Air Force of Zimbabwe abalileyo ukukhuluma ngokwenzakale izolo eMashingo. Indizamchina ewile ngiyohlobo lakudala njalo iphose ifale liyawela esigabeni se-Actuals ngomnyaka ka-2021 yabulala abantu aba ane leyo yayinyohlobo lwe-Augusta Bell AB412 helicopter. Kunabantu abathi le yingozi makhaza, kube labanye njalo abacabangela ukuba mhlawumbe bekuthiwe omunye wabakhokheli belizwe ngesikhathi uxokozela uhulumende lakubandla elibusayo ngemizamo yokuba umnangagwa eqhubekele phambili embusweni. Kukhanya engani umsekeli wakhe uChiwenga uyakuphikisa lokhu labanye bakhe. Kambe indizamchina le ibikanikiwe ngendlela yokuthi kumele ibulale omunye wabo. Abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu besithi yingozi nje enzale izolo. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzisana lebandla le-ZANU-PF Forever Associate of Zimbabwe umnumzana Khura kwaje Msaka uchasisa ngesehlakalo lesi.
Kulusizi kakhulu ukubana indizamchina ye-Air Force yaseZimbabwe ebayiyona ngu-AS-332 Cougar ethwala ama-VIP iyehluleke ukusukuma kakuhle yabe isiwa.
Indizamchina le ivame ukuthwala umnangagwa kodwa ukuthi ubengekho phakathi wayo nesikhathi isiwa. Lo Chiwenga layo bengekho kuleyo ndawo. Umsaka uthi wonke umuntu obephakathi kwendizamchina le kalimalanga.
Akula kulabo esingathi ngumongameli abelizwe kade bephakathi kwendizamchina leyo.
Unopala chikele lewe bandla elipikisa le Freedom Alliance umnunzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukwalindisa mchina kubethusile.
Sikubona kuyinto ehlasimulisa umzimba esingathi kuyisehlakalo esibi esethusayo. Kodwa ke khona lokhu ke kuyatshengisa ukuthi khona ukufa komnotho welizwe yikho kwenza ukuthi uthole izimoto zibulala abantu amafuramachina esiwa ebulala abantu ngoba ungathola ukuthi iyabe ivele ingalungisekanga kahle.
Ohlaziye zombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi ungaba lesandla semfene kusehlakalo lesi.
Uhulumendi lo wezanu PF siya bazi ukubana bayingozi okunganani especially uma sokusiya kuma-issues okuthi ubani ozathatha over ama-issues e-succession.
Ukanti umnumzana Rejoice Ngwenya incwethu ecubungula zonotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi ndizamtshina le iziwele.
Iqiniso yikuthi indizamtshina njengemota kumbe ibhasi iyavelelwa la yingozi.
Akwaziwa ukuthi mnangagwa uhambe ngane arale siwe masingo izolo. Njalo mbiko wesehlakalo lesi akwakhitshwa lugatha lwe-Civil Aviation of Zimbabwe ekhandela lezi ndizamtshina mzonke. Ngiyimane Studio 7 igama lamungezi Jesus Banda.
Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi abesifazane yibo abathwele nzima kakhulu emakhaya kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi se-El Nino esibangele ukuba kube lendlala enkulu lokusilela kwamanzi eZimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngombiko wethulwe nguphathintambo ezemvelo unkosikazi Sithembiso Nyoni emhlanganweni we-Gender Forum eGwanda, unkosikazi Mnangagwa uthi iningi labomama lithwele amagabha avuzayo njalo kuyadingeka ukuthi kuphunywe la maqhinga aza kuphathisa abesifazane ngalesi sikhathi sokuguquka komumo omkhathi. Unkosikazi Mnangagwa uthe omama lamantombazana bazifaka engozini yokudlengulwa lapho bephandela iimoli zabo kulandela isomiso esesidale indlala kanye lokusilela kwamanzi. Ngakho-ke uthi kudingeka amaqhinga azalisana lokuguquka komumo omkhathi.
Women are traditionally responsible for resourcing food, water, fuel, wood.
Esintwini kungumlando wabesifazane ukudinga ukudla, ukukha amanzi kanye lokutheza inkuni. Ngalokho impilo yabo igxile kwezemvelo ukuze bazinakekele lemuli zabo. Esigabeni ezihlaselwe yisomiso, omama namantombazana sebehamba imango emide bedinga amanzi okubafaka engozini yokudlwengulwa.
Facing an increasing risk of sexual violence.
Lamazwi agcizelelwe ngumgcini sihlalo wekomishini yobulili eZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukahanana Sangarwe othi indlala ekhona isidale ukuhlupheka kwabesifazane ngokuphindwe kabili.
The devastating impact of the climate change, environmental degradation and sustainable development practices threaten to undermine the progress we made towards gender equality over the years.
Isomiso sikhona kanye lokugudeka komhlabathi kulakho ukuphazamisa imizamo esiyenziwe eminyakeni edluleyo ekulinganisa amathuba besilisa labesifazane.
Unkosikazi Lathiso Dlamini, umabhalane omkhulu esabelweni seMatabeleland South, uthi isomiso sikhona silakho ukutshaya imuli eziningi zingabayanga ngoba le nkomo sezifa.
Eyethu province, inganilo mnyama wokoma umnyaka yonke noma kwezinye indawo kulezi thina khona futhi sizokuthola the drought in Matabeleland South. What more under this El Nino induced drought?
Uzulu ongene lomhlangano uthi kuyadinga ukuthi uhulumende avuselele amadamu njalo agebhe isikotsho ngobuningi ukuze abantu bengahlupheki ngesikhathi sendlala. Kulabanye njalo abangene lomhlangano abalembono efanayo. Omunye wabo ngumsekeli kasodolobho weGwanda unkosikazi Sithabiso Mpofu othi izakhamizi emaphandleni zisengozini ngoba sezinatha le nyamazana.
Indlovu ziyabuya zizonatha khonapho and nomama ngabe siyakukha amanzi, the danger of going there usiyahlangana le ndlovu akunzima.
Unkosikazi Sethekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi iningi labomama lithola nzima emakhaya.
Abomama sibathola belengcindezi kakhulu ngoba uthole omama abaningi yibo abaphethe imizi, abobaba basekho, kunzima ukuthi kufaka ukudla etafuleni ukuthi abantwana badle, kunzima ukuthi abantwana baye esikolweni ngoba ayikho indlela abomama bangathola ngayo imali ngoba lezi nkati ade bezivulile manje azila into eziyilethayo ngoba akulamanzi, izilimo zonke zifile, izifuyo ziyafa.
Ingxoxo yalonyaka ye-National Gender Forum iqhutshwe phansi kwesihloko esithi Gender, Environment and Climate Change, Building Resilience and Sustainable Development through Gender Equality. Njalo ingene ezingathi ezijeneyo zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana James David Vance, umsekeli kamongameli Donald Trump, uqhubekela phambili esithi abokuza abadabuka kwele Haiti abahlala esabelweni se-Ohio badla omangwele ezinja. UVance utshele abezindaba be-CNN ukuba utshelwe ngabanye bakhe abakubandla le-Republican Party esabelweni lesi ukuba kuliqiniso lokhu. Kodwa usibalukhulu wesabelo se-Ohio, abaphathi bamadolobho labanye bayakuphika lokhu. Udaba lolu lwethulwe ngabezindaba abe-Reuters labe-Associated Press. Abaphathi ntambo bejele enkulu eMaiduguri prison bathi kulezibotshwa ezifika phose amakhulu amathathu 281 ezibaleke endaweni le ngesikhathi zihlengwa engozini yamanzi ezulu lesikhukhula. Kule damu elikhulu eladabuka ngeviki ephelileyo kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elabulala abantu abangamachumi amathathu. Abantu abafika isigidi basuswa emizini yabo kulandela isehlakalo lesi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Amapolisa ensitha awe-FBI athi kulomuntu ozame ukubulala owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump esenkundleni yakhe yegalufu eWest Palm Beach eFlorida. UTrump ubonge abezomvikela abeSecret Service lamapolisa kulandela ukusinda kwakhe. Isahlakalo lesi siza ngemva kokuba uTrump edutshulwe endlebeni kunyanga ezimbili ezedluleyo ekhankasela ukhetho ePennsylvania. Abavikela uTrump kubikwa bebone umuntu obethole umbhobho ecatshile esixukwini eduzela lapho uTrump abedlalela khona igalufu. Bahle baqala ukudubula kodwa uRyan Roth wabaleka wasebotshwa ngamapolisa ngemva kwesikhatshana. Amapolisa athi ubaleke watshiya umbhobho ohlobo le-AK-47 ikhamera lezikhwama ezimbili. Umongameli Joe Biden usole udlakela lolu wabangela ukuthi uTrump akalimalanga. Umsekeli wakhe okhangelele ukuncintisana lo Trump kukhetho ngolwezi unkosikazi Kamala Harris uthe isihlakalo lesi siyadanisa njalo udlakela alwamukeleki eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Masimba Kuchera.
Indaba eyabantu abahlala nembhobho khonangale eAmerica kumele kube lenguquko kumithetho. Ubona njengani, ukhanya njengani kulula kakhulu ukuthi abantu behambe lembhobho njalo ubaba uTrump ingaba indaba yokuthi abantu bakwanisa ukuthi bahambe lembhobho mahlayana khonangale. Kodwa kulabanye abasebebuza ukuthi ungani yena ubaba uTrump angabe nguye yedwa abamzamayo, ayisiyo ndlela na eyokuthi abantu bamzwela usizi. Engxenye abanye sebecabanga ukuthi indlela zakhe ezokuthi abantu bamzwela usizi njengoba khona ngale usedliwa kuma-polls khathesi.
Lokhu ukulakho ukuba lo mthelela ongakanani kukhetho?
Akubona ukuthi uzaletha tshintsho bani. Mina ngenyanga ephelileyo njalo bake bazama ukumdubula uba kumbe inyanga ezimbili ezadlula kodwa akusange kwatshintsha lutho. Abantu sebekwazi ukuthi bafuna ukuvotela bani njalo angiboni ukuthi ukudutshulwa kwakhe kumbe ukuzama ukudutshulwa kwakhe kuzaba lothintsho olukhulu kakhulu.
Isehlakalo lesi libona sengathi singaguqula imibono kamnumzana Trump ngodaba lwemibhobho na?
Akula nguquko ezaba khona ngoba siyakwazi ukuthi ama-companies athengisa imibhobho vale influence enkulu kakhulu kuma-Republicans njalo banika imali eziningi kakhulu kuma-campaigns ama-Republicans. Ukuthi angiboni ukuqula imiqondo kababa Trump ngendaba le ukuthi sebeke bazama ukumdubula ngabili.
Mnumzana Masimba Kuchira isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazi welemelika obexoxa leStudio 7 esePilitane. Kwezempilakahle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kumele abesifazane abangena esikhathini okwesikhathi eside bedinge uncedo masinyane ngoba lokhu kulakho ukuba isibonelo semikhuhlane etshiyeneyo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza Empilo Hospital koBulawayo uthi ukopha kwabesifazane okwesikhathi eside kungabe kuveza imikhuhlane enjengemvukuzane leminye ehlasela isibeletho. Ungwenya okhulume leStudio 7 ezimele uthi kuqakathekile ukuba abesifazane ababhekane lesimo lesi bedinge uncedo kubodokotela.
Kuyasinye isikhathi kathola ukuthi omama bahambe enyangeni okwesikhathi eside kona kumele bamama behambe amalanga amabili kusiyafika esikhombisa. Ungabona sebedlula lapho kuyabe kungasahambe lani lempilo kahle. Abanye njalo bangena kokuphela enyangeni, kumele umuntu angene kanye ngenyanga, angene kanye ngenyanga, uthola abanye sebengena kabili kathathu ngenyanga. Lokhu hayi kasikho osikukhangeleyo empilweni kahle yabomama.
Ungwenya uthi minengi imikhuhlane ehambelana lesimo lesi.
Omama bengabe bezinto okuthiwa ngama-cervical polyp, inyama ezabe zilenga emlomeni wesibeletho, kuzohlanganisa izinto ezinjengabo imvukuzane yomlomo wesibeletho okuthiwa i-cancer ye-cervix. Kuzobuya njalo ama-fibroid awabhaheleyo atholakala nxa umuntu esehluleka ukuthi azithwale kumbe selesikhathi eside wagcina ukuzithwala ubhahile ebantwini abansundu ukuthi bebe lama-fibroid. Kumele asuke ayibona, ahlolwe, ayenzwe ukuthi akhangelwe izinto ezinjengabo-pap smear, kucingwa imvukuzane, kukhangelwe lezinto ezinjengama-polyps, athunyelwe kumbe kubo-scan ayikhangelwa nxa elama-fibroid lama-cyst njalo akuma-ovaries. Yikho lokho engathi kubangela ukuthi omama bengawophi kuhle. Njalo kumele ukuthi bayelatshwe sibili nxa kokuthi bawopha kakhulu. Abanye bawopha baze baphele igazi bedlulele, impilo zabo zidlule emhlabeni ngenxa yokuthi bafika bengasela gazi. Yikho bengaze bawuthatha njengento encane, babuye bazohlolwa. Xa kufunakala ama-operation bayatshelwa ngomongikazi labodokotela ukuthi kumele kwenziweni.
Unkosazana Nompilo Nyoni ohlala koBulawayo uthi ulesimo lesi.
Ngilakho ukopha okwesikhathi njalo sengake ngahlolwa kwathiwa ngilama-fibroids, ngilinde ukuyahlinzwa.
Unkosikazi Beauty Nkiwane oleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha laye uthi kuyamkhathaza lokhu.
Uhlupho lololengilalo olukhulunywa ngudokotela yilalo la, ngiyadinga ukwelatshwa ngudokotela.
Akwaziwa ukuba kulabesifazane abaningi kanganani eZimbabwe ababhekane lokopha okuthatha isikhathi eside. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lokubandlululana ngemihlobo ukuze kwakhiwe ilizwe abantu benyandanye. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kwesehlakalo sokutshaywa kwezakhamizi zenkayi ngamapholisa ayezethisa icala lokutshontsha. Inhlanganiso yamagqwetha amela abantu laba eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abhaxabula abantu laba belisa ingoma zesishona njalo owayesehluleka uhlabela kuhle ngokungazi ulimi lolu wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanenyi. Untu ngameli Nkomo we Studio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumane waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalesi sehlakalo.
Lapho vele uhlubona ukuthi laba kakusobu upholisa lobo sekuyizigebenga la. Umpholisa sibili ohambe wayenza i-training esipholiseni wabakwazi umsebenzi wesipholiseni. Angiboni mina ukuthi angayenza into enjalo. Labo akusasa ibupholisa lobo. Ibukhuluva lobo Nkomo. Ngabantu nje abayenza i-abuse yama-citizens. Nxa kuliqiniso, indaba ezinjengalezi ziyasibisela emuva. Zisikhumbuze. O-1982-88 sisiya laphana. Sihlupheka ngendaba ezake zahlupha eMatabeleland. Into ezinjalo azimelanga ziyenzakale. Nxa amapholisa njengalawa nxa ukuthi bakwenzile. Amapholisa, Ministry of Home Affairs, needs to take very drastic measures against these raw police officers. They are fanning tribal hatred and also trying to divide communities.
Ungathini ngamazwi kaMnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lokubandlululana ngemihlobo?
That's the kind of example we want from the top. That's the language we want to hear from the top. Because if the leaders of the country are able to address issue of tribalism and condemn it from the top, it gives a very clear signal and it also reinforces ukuthi leadership of the country is against tribalism. And konoko kuyanceda even lalaba abaphansi, those law enforcers, amapolisa, all state institutions, ukuthi bebekwazi ukuthi khona from the top tribalism should be shunned. Tribalism, we should do away with it. Into ezenzakale enkayilezana are completely out of tune with what the head of state or government is saying.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni loLtungameli Nkomo we Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Aw Studio 7, Studio 7. Umdluli lapha eJoloja abantu sithwele nzima Studio 7 ngendlala, ayidlala man. Ndidlala abantu bathwele nzima Studio 7 ngendlala, ayidlala. Dlala zodwa Studio 7.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele wonke umuntu olalele Studio 7. Ukhalaza kwami nginakho Studio 7 nabalaleli. Athi laba bantu besishonene abangamaphoyisa abahlukumeza abantu enkayi. Le nto abayenzayo bayinikezwe ngubani? Nguye umntu angagwa obatshelayo ukuthi abahlukumeza abantu enkayi, bahlabelisa abantu ingoma zempi, uma ungazishona bakushaye. Hayi mnankagwayi labantu bakho mnankagwa ngalisokuzafika ekugcineni manje.
Studio 7 linjani lababukeli? Bengicala idlulise lo mlayizo lo liwusestraight kumnankagwa lo limtshele ukuthi hhayi sikhathele amadrama akhe lawa nini bewumuntu okhuthwe ngebhomu nini ipoisoned nini manje sekuyilokhu zeni sekuyi-helicopter yekwathini nini bekuthiwa i-Victoria Falls kuthe emagcekeni endiza kuthiwa amabhomu eqamba amanga sikhathele ngamanga akhe lawo. Ke limtshele nje ukuthi hayi sikhathele ngamanga akhe lawo. Umkhe besi-ekuthela amadrama la sibadala amasingaka. Wadala amasingaka. Uke futhi sitshela amanga izenza ngathi yena unamandla uyasurvive.
Studio 7 ngabe linjani lonke laphana? Ye namhlanje bengicela ukuthi ngibinge basakazi. Ye silibuze ngempilo nje ukuthi ngabe linjani lapho likhona. Kathi ama-birthday abuya nini thina bekazeli sisazi namhlanje ubani uyabirthday Studio 7. Lathi sithumele phela ama-record ukuthi sithi happy birthday kulani phela. Athi liyasisakazela phela liyasixoxela izindaba ngapha. Ye asomfihlo.
yembini le lonto ngamili inkomo ogiftube otaboga mube osthandekile emhlanga osisi wami yo Brenda Moyo kathi soya ngaphishwa abantu Christy Rico soya ngaphishwa abantu asakwazi ukuthi kube ngazi ukuthi ngacinga nini ukubezwa bekhuluma hayi ngithi ngabe liyaphila lonke lawo plus e history maya khona ngapha yaye thina siyaphila la
Studio 7 sanibonani badidiyeli bangakwethi abasinike izindaba sashisa ezimnandi kanjalo nsuku zonke sithi ke siphawule phela ngoba sesinamalanga singaphawuli thina Mr. Mathebelele okhulumayo sizama ukukhuluma lapha abantu bakithi sizama ukutshela abantu ukuthi hayi akungabi lo muntu wakomthwakazi noma ngithi Mathebelele North the South ne Midlands abazophatheka entweni kamunu Mutapa ayikho lento ephekwe ngumnankagwa yokuthi kwaqala ngaphi ngaphi wathinthini niyakhumbula ukuthi umnankagwa kwe wathina naye uyisobo sikamzilikazi even one
lingakhohlwa liyalandela uhlelo live talk okanamhlanje siligqiba lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo Mutapa Kancube
uhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.